Danho riri kutaurwa neguta reHarare rekuti wari kuda kutumira vagari masummons nekuti vagari havasi kubhadhara mitero. Idanho risingagamuchiriki zvachose.
Sei muchidaro vashumba?
Chekutanga chinoita kuti izvi zvisagamuchirike ndechekuti kanzuro yeguta reHarare pari zvino haina billing system inoshanda zvakakwana. Billing system yavainayo haikwanise kuudza vagari mari yavanoita kukanso. Uye billing system itsva haisi kukwanisa kunge ichiupdata mabills evagari nenguva. City of Harare haisi kupa vagari mabills nenguva kudzimba dzavanogara. Saka kana vachitaura nezvemasummons, masummons anotozouya pamboitwa yatingati hurukuro nemugari mumwe nemumwe, ndo panozopinda nyaya yemasummons. Nyaya yemasummons iri kutaurwa neguta reHarare tinoitarisa iri nzira yevanhu vari kungohwanda asi vasingagoni kunyatsogadzirisa system yavo yebilling uye vachipawo maservices anoita kuti vagari vasanetseke.
Saka matanho api amuchatora sevagari kupikisa danho iri?
Isu sesangano reHarare Residence Trust, kubva zvatatambira mashoko iwayo kubva kuguta reHarare, tichayedzera misangano yatinoita nevagari tichivadzidzisa kuzvidzivirira kana vachinge vazotambira anonzi masummons. Tagara tichikurudzira vagari kuti vabhadhare mari yavanokwanisa. Kunyangwe hazvo kanzuro ichitarisira kuti mugari abhadhare mari inenge iri pabill, asi mabills sezvo asiri kuuya, vanhu vari kutoenda kundoziva mari yacho kana atoendawo kumahofisi ekanzuro. Chimwe chikuru chatichanyanya kuita ngechekutora macase studies kumacommunities. Tiri kugamuchira zvinyunyuto zvikuru kubva kuvagari vari kuti vari kutambira mabills ari kubuditsa mari isinganzwisisike. Saka tichaenderera mberi nedzidziso, tichaenderera mberi nekuwandudza ruzivo rwevagari, tichirwira dzimwe nyaya dzatingati macase studies kuti tinyatsobuditse pachena kuora kwebilling system yeguta reHarare.